ungana zuva ramhanzi pamutare rinozvare kupedzisira remazuva mashanu nemhemberero idzodzo. Aiwa, taripenderera zvakanaka. Tatiripo vashandi maministri yose, vakuru vehurumende vanoonawo nezvavashandi, nesuwo vanomirira vashandi tava nenguva yekucherechedza zuva iroro zvakasimba.
Tiri kuona kuti sevashandi macherechedza sondo irori muri mukunyunyuta panyaya dzemihoro. Pane zvimwewo here zvataurika pamusoro pekugadziriswa kwemashandiro evashandi?
Sidindindira rezuva irori regore rino rarakanyanya kurerekera kune zvekuti vashandi varambe vachingodzidza, vasangoti zvavakadzidza zvakatodi zvakatokwana. Nokudzidzirawo kushandisa matekinoloji manyowani zviriko mazuva ano zvedijitalo and what have you. Saka isusu senguva dzose mukana watapuwawo kuti titaure, tataurawo nezvenyuniko dzedu maererano nemabatirwo anoitwa vashandi, zvikuru zvakanangana nemihoro yavo. Kuti aiwa, izvozvese izvozvo kuti zviitike zvinodawo ivo vashandi vacho vachipendedzwawo nokupuwa zvakakwana kuburikidza zvekushandisa kumabasa kwavo nezvekuti vakwanisewo kurarama neraramo yavo. Zvatakwanisa kutaurawo.
Ko, hurumende yati nechichemo chenyu icho chamasimudza pazuva rakakosha kudai?
Vakuru vehurumende vanga varipo havanawo chandanzwa chavataura chokuti vatipe tarisiro yekuti kuda pane zvimwe zviri kugadzirwa kuti zvinhu zviite nani. Havana kunge tatarisa iroro pazvarama.
Imi vose vashandi, ndezvipi zvimwe zvamungati dai zvagadziriswa muchienzanisawo nemashandiro ari kuitwa vamwe vashandi vehurumende muAfrica?
Zvakawanda zvatinogara tichingotaura kuti zvinodiwa kugadzisa chiremerera chemushandi, kuti mushandi kana achishandira hurumende anzwe kuti ini ndiri kushandira vanhu. Saka zvandiri kushandira vanhu, vanhu vandiri kushandira vari kundipembedzavo nekundipawo zvakandikwanira kuti pandinoendawo kubasa kwangu kana ndikarwara ndokwanisa kumurapwa, ndiri kugarawo mimba yakanaka, kana ndichiendawo kubasa ndinoenda kubasa ndichifambawo zvakadi zvakanaka. Ndo zvinhu zvatiri kutaura izvozvo zvakafanana nekuti vanhu vawane dzimba, vawane zvifambiso, vawane zvese zvinoita kuti munhu ange munhu, zvikuru kana ari munhu anotoshandira vanhu. Vanhu ndo vanofanirwa kumudi kuchengeta. Saka icho tinongoramba tichingokohomedzera ipapo, uye pamutemo chaiwo chaiwo wena wekutaurirana nezvemuhoro yavashandi uripo iko zvino wenzeenziri. Watinogara tichingotaura kuti mutemo uyu hauchabviri kuti urambe uchitevedzerwa. Ipo pane mutemo mutsva uri mubumbiro remutemo wenyika